Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechipiri zvita 12/2017. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mamiriro akaita zvinhu munyika ndoacharamba kuti tirambe tichitengesa, nekuti munyika muna hamuna mabasa. Nyika yakaomerwa. Tinotoona kutoti zvaakuita masoja izvi vasvika panguva yekuti vatosvika zvavo pakutotiuraya. Zvichida pamwe ndezvingatotibvisa muno. Muno mukutengesa mustreet umu tinoona sokuti tingatobviswa nerufu seurwo rwuri rwaaunza iye president mutsva wapo, nekuti masoja anoapa pemishoni yekuti vatirove. Ndo chete nzira ingakwanisa kutibvisa yekutirova kusvika vati uraya.
Vanotengesa mumigwagwa yeHarare vanoti havana kwavari kuenda kudzamara masoja avauraya.
Musangano weZANU-PF unoita Congress makore mashanu ugoga, asi ino yaitwa extraordinary congress nokuti pane zvazvakonzeresa kuti zviitike izvozvo. Saka nyaya iyoyo yamadzimai inyaya yavo yakanaka chose, asi kuti pari zvino sokutaurwa kwakaitwa kuti pane nguva dzechechi zvinenge zvichizoongororwa, zvinoreva kuti nyaya yamadzimai yambotendekwei bhijanana, asi hazvirevi kuti chichimbo chavo hachizwikwe.
Kongiresi yeZANU-PF iri kuitwa nemusi wechishanu yotarisa kusanzwa zvisungo zvevanhukadzi vanga vachida kuti mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri ave munhukadzi. Masangano anorwira kodzero dzevakaremara anoti ave nemakore akawanda hurumende isinganzwi kana kugadzirisa zvichemo zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Dichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masoja arova vanhu vanotengesera mumigwagwa yemuHarare nhasi akavatorera zvinhu zvavanga vachitengesa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Wange huri hwekiti negonzo muHarare nhasi mangwanani, apo masoja anga achifamba nemapurisa ezetarap pamwe nemapurisa ekanzuru amhanyisana nevanotengesera mumigwagwa. Mumwe vanotengesera mumigwagwa vaVictor Gutuza vati vamwe vavo varohwa vakatorwa zvinhu zvavo vakasungwa.
Masoja ari kufamba nekanzuru nemapurisa vari mumatraki. Masoja ari kurova mavhenda. Zvinotyisa zvokuti ukaona ichirova unoti zviri kufamba sei. Saka hatisi kufara nemaitiro ari kuita mauto, kuti mauto anorova masivhiriyeni, anorova mavhenda, akuita basa rekupfeka kamafurashi kuenda komatandanisa mavhenda nekumashungurudza nenzira dzakaomarara kudai. Hazvisiri izvo zvataitarisira, kuti mauto ringava basa ravo iroro kuti vamhanyire mavhenda nekurova kwakaomarara sezvari.
Muzvare sarudzai mudende vati havasi kufara nezviri kuitwa nemasoja, vachiti kutengesa ndiko kuri kuraramisa mhuri yavo.
Hatitozvidi zvavari kutoita, nekutoti hakuna mabasa. Hatitoshaya totoita sei kuti tigare kumba chaiko chaiko vavo, totopererwa kuti vana chavo chaivo tinovapa chii. Saka zvavari kutoita, vari kutoita zvinhu zvakashata, vari kutoita uori mukati nyika uno. Taita kuti zvinhu zvanaka sei, tatova kutiona zvatova wese tapererwa. Ngavambomira mabasa atanga avhurwa, ndokuti vazoona kuti hatiendere kumabasa. Pari zvino ngavambomira timbotsvakawo mabasa, imboona kurarama nepapa maindastri asati avhurwa.
VaZakaria Zumbika vanoti wokutorerwa kwavaitwa zvinhu nemasoja nemapurisa pamwe nevekanzuru kwavasiya vasina chokubata. VaZumbika vati dai hurumende yagadzirisa nyaya dzekushayikwa kwemabasa.
Vagutuza, vata vasikuzo buda mumigwagwa, kudzamara hurumende ya vurama industry.
Mamiri akaita zvinhu munyika ndoacharamba kuti tirambe tichitengesa nekuti munyika muna hamuna mabasa nyika yakaomerwa tinotoona kutoti zvaakiita masoja izvi vasvika panguva yekuti vatosvika zvavo pakutotiuraya zvichida pamwe ndezvingatotibvisa muno muno mukutengesa mustreet umu tinoona sekuti tingatobviswa nerufu seurwo rwuri rwaaunza iye president mutsva wapo wekuti masoja anovapa pemishoni yekuti vatirove ndo chete nzira ingakwanisa kutibvisa yekutirova kusvika vati uraya zvechokwadi tichibvawo pano tichiendawo kumakuva saizvozvo hatina zvokuti masoja tingaadzorera kana kuti tichazorwisana nemasoja asi ticharapa tichitengesa kusvika tabviswa nerufu saizvozvo
hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vakati vanoda kuti vanotengesera mumigwagwa vashandire munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti vatengesere asi vanotengesera mumigwagwa ava vanoti nzvimbo idzi dziri kure nevatengi uye havakwane vese kushandira munzvimbo idzi hatina kukwanisa kutaura nevatauriri vemapurisa nemasoja amai Cheri Ticharamba naKeno Overson Mugwisi kuti tinzwe divi mapurisa nemasoja panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Kongresi yeZANU PF yeChimbi Chimbi iri kuitwa nemusi wechishanu muHarare ine zvinangwa zvikuru zvinosanganisira kutambira vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri webato iri, kupa vaMnangagwa masimba okumirira bato iri musarudzo dzegore rinouya, uye kutambira zvisungo zvakaitwa neCentral Committee musi wa19 Mbudzi. Zvisungo izvi zvinosanganisira kutambira kubiswa pachigaro chemutungamiri webato pakaitwa vaRobert Mugabe, kutambira kudzingwa kwakaitwa nhengo nomwe dzechikwata cheGeneration 40 dzinoti amai Grace Mugabe, vaSevia Kasukuere, vaPelekezele Mpoko, vaJonathan Moyo, vaIgnatius Chombo, vaKudzanai Chipanga naMuzvare Mandi Chimene. Mutauri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vanoti kongresi iyi ichavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa. VaKayamoyo vatiwo kongresi iyi haisi yekusarudza vatungamiri vatsva asi kuti ndeyekutsigira shanduko yakaitwa zvichitevera kupindira kwemauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Pachisungo chakabva kuWomen's League chekuti pave nemunhukadzi pavatevedzeri vemutungamiri webato, vaSimon Kaya vati zviri kudare reCentral Committee kuzeya nyaya iyi kana kusaibata zvachose. Vati zvinhu zvichange zviri patafura yekongresi zvitatu chete zvinoti kutambirwa kwavaMnangagwa, kutsigirwa kwavo kuti vatungamire bato musarudzo, uye kutambira kudzingwa kwenhengo nomwe dzeGeneration 40. Nyanzvi inoongorora nezvamatongero enyika uye iri nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzi vanoti nyaya yemadzimai haitaurwe nezvayo nekuti ZANU PF ibato rinofamba negwara. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Kana ZANU PF ichinge yatungo eparura kuti zvindo zvinenge zviripo, ibato ragara rinotevedzera zvarinenge rataura, haagoni kuzova pane dzimwe pfungwa kana kuti umwe muono. Zvisungo zvitatu izvozvo, kana tingati maresolutions pachirungu, ndizvo zvinenge zvichingoitika chete. Ndosaka iye mukuru wenyika akazoti aiwa tingofanira kunge tine zuva rimwe chete rokutaura mine zvisungo izvi, then vanobva vaparira vaende kumunda kundoshanda, ikonomi yedu ibudirire.
Madzimai anga achinyunyuta nenyaya yekuti izvo havana mumwe wavanoamirira mutungamiriro pamusoro vakabudawo zvakare nechisungo chekuti izvo panoitwa musangano weCongress nyaya inge ichikurukurwa. Saka ichange yakamira sei nyaya iyoyi?
Tinofanira kuti tibatsire vateereri. Musangano weZanu-PF unoita Congress makore mashanu ugoga. Asi ino yaitwa extraordinary conference nokuti pane zvazvakonzeresa kuti zviitike izvozvo. Saka nyaya iyoyo yamadzimai inyaya yavo yakanaka chose, asi kuti pari zvino sokutaurwa kwakaitwa kuti panongova nezvitatu chete zvinenge zvichizoongororwa. Zvinoreva kuti nyaya yamadzimai yambotendekwei bhijanana, asi hazvirevi kuti chitsimbo chavo hachinzwikwe.
Ko madzimai acho akasimudza nyaya iyoyi kuCongress ikoko inotambirwa here? Because tiri kunzwa kuti izvo kuna vaSimon Kayamo mutauriri webato vari kuti izvo Central Committee inogona kutambira kana kusakutambira. Imi semaonero enyu semuongorori wezvematongerwo enyika, munoona bato reZANU-PF richigamushira here zvinenge zvabva kumadzimai?
Musangano weZANU-PF sezvinogaro taurwa naPresident vamunangagwa ibato rinofamba negwara. Saka kana zvichinge zvanzi nomutungamiri wenyika aiwazve, iye zvino munoziva kuti yanga isingafani kunge iri Congress, asi yava extraordinary Congress. Nezvakaitika, handioni kana kuna madzimai avo vanotevera gwara romusangano vangava vangada kuzofosha kubva muzvisungo izvi zvinenge zvichizoparurwa nokubvumirana pamberi. Zvinenge zvichingorwa kuti maybe ndoumwe unenge asinganyatsi kunzwisisa, uyezve ndoumwe anenge achida kungotsvagawo zvaanotsvaka, nokuti zviri pachena pakuti every site izi ndo panofanira kunge pane Congress.
Pane vanhu vanokwana vanomwe vanga vachinzizvo inhengo dzeG40 vari kufanirwa kudzingwa zviri pamutemo mubato. Ko vanhu ivava vakakumbira kuti nyaya dzedu dzinzwike, bato reZANU rinotambira sei nyaya iyoyo?
Bato reZANU-PF ibato rinomutemo, rine constitution yakasimbarara, rina matare pane uyo nouyo anenge ane chichemo. Ndofunga bato reZANU-PF handifungi kuti ringambopukana nazvo, nokuti harisati riri bato rinongoti munhu wese zvake hamba enda ikonoko. Saka zvinhu zvinokwanisa kuongororwa izvo.
Ko ivo vamugabe vari ku daidzwa unzi vachidzoka kubato vari kutarisirwa here kunge vari kuCongress?
Ndofunga nyaya yavamugabe inotinetsei, zviri kwavari kunge varipo kana kusavapo. Asi ndofunga makanyatsokuona kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakati vamugabe is a father figure womusangano. Mabasa avo ose vakaita anofanira kupembedzwa, nokuti ndivo vakatungamirira chimurenga kuti nhasi tive free. Saka kuvapo kwavo kana kusavapo kwavo zvinongodhipenda ndingati nenhamanzwi yavanenge vachiita muviri wavo.
Nyanzvi inoongorora nezvematongerwo enyika uye iri nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzi vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Mapato anopikisa anoti kusiya basa kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuri kuvavhurira mukana wekutsvaga rutsigiro kumaruwa murunyararo pasina anokonzera mhirizhonga sezvaitika kare. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti pari zvino vari kukwanisa kuita misangano yavo vakasununguka kumaruzevha kunyange zvazvo muchine kutya muvanhu. VaNgaruvhume vanoti panguva yeutongi hwavaMugabe misangano yezvematongerwo enyika yainetsa kuita sezvo nguva zhinji yainyimwa mvumo nemapurisa ekuungana.
Pari zvino kupinde mumaruzevha kwainetsa kare hongu, asi iko zvino hapane uncertainty, vanhu vasinyatsoziva kuti zvakamira sei. Saka iko zvino kupindika kuri kupindika, mameetings etanga achirambidzwa kazhinji kuita aya iko zvino uri kugona kuita, asi vanhu vachingori nekakutya nekakutyiririra kuti havasati vaziva kuti military ichareacta sei kana new disposition zvichafamba sei, asi kumameeting vari kuuya.
VaNgaruvhume vanotiwo kunyange masabhuku avapomera mhosva yekushandiswa neZANU-PF kuita zvido zvebato iri, vanoti havasi kunzwisisa kuti vofamba sei mushure mekugadzwa kwavaEmerson Munangagwa.
nemasabhuku zvakare havana a clear cut instruction yekunzi rambidzai opposition sei vaipiwa panguva yamugame saka iko zvino varongoti itai asi vachiradza futi kuti havasati vaziva kuti vane instruction yekuti vofamba sei kana kuti voita sei kumarengere zvakaitika.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navawashman Ncube vakurawo nechiwai vanoti vari kukwanisa kupinda muvanhu kumaruwa vachinotaura nyaya yekunyoresa kuvhota. Vachiwai vanotiwo vane tarisiro yekuzonosangana nemutungamiriri mutsva wenyika semapata anopikisa kuti vaite nhaurirano dzesarudzo dzejekerere.
Takatekeshera mumaruwa mese tiri kukwanisa kuenda kuvanhu tichivakurudzira kuti vaende kundoregister kuvhota kundoita zveBVR. Vanhu vari kudavira nemanhambazi mahombe, saka nokudaro tinofara kuti tiri kukwanisa kupinda dene zvaramba zvakadaro uye tichaenda kuna vamunangagwa tichindotaura nyaya yemareforms nekukumbira free and fair election muna 2018. Totarisira kuti zvinhu zvichiramba zvakadaro tigokwanisa kuonawo tosvika kupi.
Mutevedzeri wasachigaro mubato reMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai vamorgan komichi vanoti kunyange hazvo kumamisha kuri kupindika vanhu vachiri kutya uye kunofanirwa kuitwa zvirongwa zvekugadzirisa dambudziko iri.
Saka iko zvino mukaenda kureserva maelements ake efear anga ari masabhuku nemadzishe mayouth brigades aya anonzi mayouth officers mawadzi anga ari maya kwozoita mazanupf activist munzvimbo imomo vanga vachiita zvinhu zvisina kana munhu aivadzivisa. Hakuna munhu akanga ane mutemo waikondora vanhu vaya. Mapurisa aitiwo chikao vanhu vezanupf vaya, mapurisa aitiwo masubordinates kuvanhu vese even pakaparwa mhosva yakadini. Saka ikoko kutambura ikoko kuchiriko kukuzevha zvikurusa hazvibviri kuti zvingoti hurumende tsva yapinda nhasi zvigiri kubva kwanaka. Kunofanira kuti titore manhano zvinhano zvinotorwa nehurumende tsva iyi kuti vanhu vaifile kuti vane confidence kutova zvinhu zvachinja here.
Sachigaro wesangano rinoongorora mhirizhonga rakazvimiririra reZimbabwe Peace Project vaOK Machisa vanoti vose masangano akazvimiririra vari kutarisira kuti hurumende yava munangagwa ichinje itendedze vamwe vemapato kunotsvaga rutsigiro. Asi vamachisa vati chimwe chakakosha kubvumidziwa kwemapato anopikisa kutsvaga rutsigiro vachishandisa nepfenyuro nezvivhitivhiti zvehurumende. Vachitaura pakugadzwa kwavo vamunangagwa vakavimbisa runyararo munyika uye vakavimbisa sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Masangano anorwira kodzero dzevakaremara anoti ave nemakore akawanda hurumende isinganzwi kana kugadzirisa zvichemo zvavo. Asi masangano aya anotarisira kuti hurumende itsva yavepo ichateerera uye kuti ichanzwisisa zvichemo zvevakaremara. Rimwe remasangano aya reCenter for Disability Development rinoti batsiro yavanoda haisi chokupiwa zvinhu asi kuti vanoda kupiwa mukana wokuzviitira zvinhu zvavo. mukuru wesangano iri vamasimba kuchera vanoti rwendo runo vachashandisa sando kugogodza pamusuo wehurumende kuti vapihwe bazi rehurumende rinongomirira nyaya dzevakaremara.
Chikwadi kuti tirikuti vanhu vakaremara dai vanga vawana mbi yavo. Mucharangarira kuti muhurumende yapera yava mugabe kaita anashaanu vaviri, Brigadier Felix Muchemwa na Dr. Timothy Stebus vose vavachakabva vaipanga mazano mutungamiriro wenyika nenyaya dzedisability. Asi tinoona kuti nyaya idzi hadzina nyanya. Takatarisa kuti titori nemutemo unonzi Disabled Persons Act wa1992 unotaura kuti kunyange zvazvo disability iriko kusocial welfare ikoko inofanira kunge pana director of disability. Asi iko zvino hapana. Saka tinoona kuti pakaita ministry kana kuti bazi redisability zvinoreva kuti kunge rava nagurukota waro anenge achipinda mucabinet, anenge achitaura nyaya dzedisability mucabinet. Pari zvino disability tinoiona chenherera nekuti chero director wachona wedisability hapana. Saka inherera yakangokanirwawo kusocial welfare isina munhu anozoitarisa nguva nenguva.
Chii chisiri kuitika iko zvino chamunofunga kuti chingaitike kana mapiwa ministry yakazvimiririra yega?
Chekutanga ndicho kutoti kuti tinzwisise zvinoite kuita nedisability kana kuremara munyika medu zvinhu zvakawanda zvasati takunzwisisa. Kutanga kunesu macommunities kuenda kumabhizinesi, tinoona kuti kana paita ministry panenge pane mukana wekuti tinge tichitaura nyaya idzo. Chechipiri ndechekuti zvinounza yatingati focus kunyaya dzevanhu vakaremara.
Munofunga iko zvinezvi mune mukana here wokunzwika?
Tawana futi chimwe chipangamazano kuburikidza navajoshua mandenya tapinda muhurumende vakamirira disability. Tinombimba kuti vamangagovatavavo nemukana wekunzwa nyaya iyo yekuti tinoda bazi redu tega. Ende inofanira kunge iri hurumende yevanhu vese. Regai ndikupei mufananidzo uri padhuze. Musi wa 3 December taiva neizuva rinototeretedzwa neUnited Nations rinorangarira vanhu vakaremara. Asi hurumende yedu kana kumbotubufuwo panyaya yacho nahaina. Izviva rakangoda kufanana ne kana kuti International Refugee Day kana kuti World AIDS Day zvinokosheswa nehurumende yedu, asi izuva risina kukwanisa kucherechedzwa nehurumende yedu.
Avo vange vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reCenter for Disability Development vaMasimba Kuchera vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zvatinotepfenyura na6am uye na2pm. Tizivisei nokuti tumira tsambambozha kustudio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kunzwa pawebsite yedu www.voiceofamericashona.com. Vatungamiri vemapato matatu ari MDC Alliance vari muWashington DC umo vari kuita musangano nevakuru vakuru muhurumende yeAmerica. Vari kuno kuAmerica ndiva Jacob Ngarivhume, mutungamiri weTransform Zimbabwe, Vatendai Biti, mutungamiri wePeople's Democratic Party, pamwe nemumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa, avo vari kumirira vaMorgan Tsvangirai. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vangarivhume kuti tinzwe nezverwendo rwavo.
Ichokwadi vaKandemiri, tiri muno muAmerica muWashington DC tichida kuti tikurukurirane nehurumende yeAmerica nekungoizivisa pane zviri kuitikawo yetingatiya diplomatic engagement. Iyoyo tiri kuiita muAfrica, tiri kuiita kuEurope, tiri kuita kuno kuAmerica nemuregion yedu, kungoti tingozivisana maringe nemamiriro akaita zvinhu.
Saka zvii zvikuru zvamuri kunyanya kuda kuti muzivise hurumende yeAmerica?
Isu chikuru chatoda kuvazivisa iposition yedu semapata anopikisa kana same disalliance zvakare kuti chii chatiri kutarisira maringe nesarudzo dzegore rinouya. Tine zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinge zviripo zviri in place tichigadzirira kuenda kusarudzo. Kuti sarudzo dzifambe zvakanaka. Saka takanyanya kutarisana nenyaya yesarudzo neroadmap yekusvika kusarudzo ikoko, kuti sarudzo igogamuchirika neopposition mushure mekunge taihwina sezvo tinotarisira kana zvatiri kutarisira kuti zvinge zviri in place kuti tizohwine sarudzo iyi. Ndo focus yedu yakanyanya iyoyo.
Vamwe vezvematongerwo enyika vanogara vachichemawo nenyaya yemitemo ine chekuita nesarudzo. Inyaya dzamuri kuda here kuti mubatsirwe nevekunze uye vanokubatsirai nemutoo upi, tichiona kuti Zimbabwe ndo ine kii panyaya iyoyo?
Isu semapato anopikisa hatina chitingatarisira hedu kuti vabatsire, asi nokuti isu ndisu tine zvatiri kutoita kuti tigadzise nyaya idzodzo. Asi zvatinoda kuti vazive situation iri paground, nokuti vakanzwe one side of the story dzekuhurumende bedzi havazozive kuti zvinhu zvakamira sei, isusu wose opposition tiri kuzviona sei. Saka zvakakosha kuti tivaengage so that vazive kuti what is our position on those issues, mamirire neiyoyo mitemo ine chekuita nesarudzo, zvizvi zvakaita kuitira kuti ivo pavanoita engage the government of Zimbabwe toda kuti vaite convey our position and uye vazive kuti isusu opposition what are we saying. Saka izvozvo ndo zvatiri kunyanya kuti lazive, nokuti vakaziva vanoita madecisions avo eengagement nehurumende yeZimbabwe, vane information kana vane knowledge which is very critical. Pamwe pacho vanofunga kuti zvinhu zvese zvatonaka, vanogabe zvevaenda bva zvinhu zvese zvanaka, isitovaudza kuti aiwa hazvina kunaka nokuti chakati nechakati nechakati chichi kuda kugadziriswa, and process iyoyo is very critical and important.
Kuuya kwamakaita uku makakokwa here nehurumende yeAmerica kana kuti ndi makakumbira kuonana navo?
Zviri paviri. Iroutine procedure yemapato anopikisa kuti tionewo dzimwe dzehurumende maringe nezviri kuitika. Naiwowo zvakare pane maorganization nemabandiko nemaboka anonge achida kunzwa kuti zvakamira sei. Saka paiva kuti isusuwo vakatidaidza nesuwo takagara tichidawo kudi kuuya kuti tikurukurira navo. Saka zvanga zviri paviri.
Touyawo panyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe. Hurumende inogara ichiti America yakatemera Zimbabwe zvirango. Inyaya yamuchakurukurawo here nayo kuti zvitariswe tichiona kuti pane utungamiri utsva?
Iyoyo hatisi kutaura nezvayo. Hatinei nayo kana kuti haita affect, nokuti hatina kumboti isu pane zvirango zviripo nezvehurumende yeZimbabwe neAmerica. Saka hurumende yeAmerica inotaura nezvezvirango, vanotaura nehurumende yeZimbabwe. Hazvisizvo isu zvatavi ngekuti taure navo maringe izvazvo.
Inyika dzipi dzimwe dzamuchashanyira mabva muno muAmerica?
Tine nyika dzekusadic, of course. Tine African Union, then tichazoti pamberi apo tichazoende kuEurope, nyika dzekuEurope ndo dzimwe dzichataura. Asi tingangoti basically tirikungosangana nepasi rese tichikurukurirana nezvezvakaita.
Vamwe vari kuti ndonguva yekuti munge muchiita hurukuro nehurumende yeZimbabwe pano kuti mutange kumhanya kuenda kunoita hurukuro nevekunze musingagari pasi nehurumende itsvai. Imi munoti
hurumende yeZimbabwe iyo handitiko zvino yanga ichitovawo bhizi kukurukura nedzimwe nyika ichitaurawo zvinhu mamirire eposition vayo. Saka isuwo semapato anopikisa zvitinewo zvatinonzwa kuti aiwa ngazvikurukurwe nyika izive, nokuti pane zvakaitika muZimbabwe. Saka the whole world must understand it from our point of view as the opposition, as very important stakeholders tisati tasvike paelection inoteera. Saka hapamborina chakashata ipapo. Hurumende yeZimbabwe tinoengenjana naye nokutaurira nayo every day, zuva rimwe narimwe tinonga tichikurukurirana nayo, tinonga tichiisa express our discon maconcerns edu kwairi nezvinyuito zvatinazvo. Tinodaro zuva nezuva tinavo. Saka tinogara tichizviita, hapamborina kuti tavajamba, nokuti ndoo kwatinotogara nguva dzese. Tatongouyawo kuno bedzi kuti ite engagement inokosha iyoyo.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vachitaura vari muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa yeHarare vanoti havana kwavari kuenda kudzamara masoja avauraya. Congress ye ZANU-PF iri kuitwa nemusi wechishanu yotarisa kusanzwa zvisungo zvevanhukadzi vanga vachida kuti mumwe watedzerwe mutungamiri webato iri ave munhukadzi. Masangano anorwira kodzero dzevakaremara anoti ave nemakore akawanda hurumende isinganzwi kana kugadzirisa zvichemo zvavo. Tapa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.